mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tora mamask amboshandiswa nevamwe vanhu, tobva tapa kuti even tikawacha kuti ngaachishandiswa nevamwe pasina sterilization. It's not a good idea. So zvino zvatisingakurudzire, tinototi kana pane vanoda kushandisa mamask beta kusvikana vari kuzvigadzirira ngavazvigadzirire kumba, kwete kuti vatore vatengi anenge ambowachwa amboshandiswa nevamwe vanhu.
Vamwe vana chiremba vanoshora hurumende mukukurudzira vanhu kuti vachekecheke mafesi masiki avashandisa vasati vaarasa.
MRT House ibuilding iri kuonewa MDC Alliance. Tiripo zviri pamurawo, tiripo zvine mutemo, zvine mapepa. Building is owned privately in the shanswa nevanhu MDC. But unongoziva kuti vanhu veZANU PF ava vanhu vasikaperiwe nemazano. But tiripo. Chatinoda kuzivisa mamembers edu ndechekuti hakuna munhu achatora Harvest House.
Chikwata chinotungamirwa naamai Tokozani Kupe chinoedza asi chichitadza kutora Morgan Shangrai House muHarare.
Kana munhu mumwe chete panyika yose nemukanzuro mose ari yaonangwa ari ega, zvinoreva kuti vane chinangwa naMadam Tsvangirai. Chisina kutanga nhasi asi kuti chagara chiripo iyo chekuti vanoti vamai Tsvangirai vanotaurisa kwazvo kana Dream Works Council vachimirira vashandi. Izvo ibasa ravo uye kuti marais avo ekunge vachitaura vakamirira vashandi.
Kanzuru yezvitungwiza yambomisa basa mukoti anove mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vachiri 33 nevana, vafa vari vana uye vapora vari vashanu. Vanhu vavhenekwa munyika yose vadarika zviuru gumi nezvinomwe 17,000. MuAfrica vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus ichi vadarika zviuru makumi mashanu nevaviri 52,000 uye vafa vachisvika zviuru zviviri nemakumi maviri nemana 2024. Bazi reAfrican Union rinoona nezvezvirwere reAfrica Centers for Disease Control and Prevention rinoti vanhu vapora kusvika pari zvino muAfrica vanosvika zviuru gumi nezvinomwe nemazana masere ane gumi nevapfumbamwe 17,815. South Africa neEgypt ndidzo nyika dzine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica yose. Zvichakadaro zvichitevera kubuda kwemashoko ekuti vamwe vanhu vari kunhonga maface masks ashandiswa mukudzivirira chirwere checoronavirus, hurumende yaudza vanhu paTwitter kuti vanhu vatore maface masks avashandisa vachiacheka-cheka vasati vaarasa kuitira kuti vanhu vasanhonga vachiawacha kuti vazotengesa zvekare. Asi chiremba Simbiso Ranga vari kuNorth Carolina muno muAmerica vanoti kana face mask yashandiswa haifaniri kubatwa nemaoko nekuti ine utachiona hwese hwanga huchifanira kupinda mumuno, naizvozvo inofanirwa kuraswa kwete kubatwa. Dr. Ranga vati kana iri face mask yako iwe muridzi unogona kuiwacha woiomesa wozoishandisa.
Iripo ndeyekuti mamask anofana kushandiswa zvine utano, afanira kungoshandiswa ngoti tinawo takapfeka. Saka kutora mamaski amboshandiswa nevamwe vanhu, tobva tapa kuti even tikaawacha kuti ngaachishandiswa nevamwe pasina sterilization, it's not a good idea. So zvinhu zvatisingakurudzire, tinototi kana pane vanoda kushandisa mamaski bheta kusvikana vari kuzvigadzirira ngavazvigadzirire kumba, kwete kuti vatore vatenge anenge ambowachwa amboshandiswa nevamwe vanhu.
Nyaya iri kunetsa pa yatiri kuona ndeyekuti varipo vamwe vari kungoitawo zvekabisira kabisira vachitora zvaraswa izvozvizvo vachiwacha votanga kufamba vachitengesa zvakare, asi vamwe vanhu vanenge vasingazivi. Chamungataurira vanhu ndechipi vasati vatenga mamaski aya pavanhu vari kutengesa mumigwagwa?
Mamaski anodiwa kuti vanhu ngavashandise. Kana munhu ari kutenga mamaski, ideally anofanira kuatenga kuvanhu vari approved, atinoti macertified providers. Kana zviri zvokungoti munhu wonda kusvikawo ndogadzira maface mask angu, zvinonetsa manje kuti tichanyatsaziva kuti ari kuabva kupi. Saka kana munhu ari kuatenga inotongova risk iripo, nokuti hatinyatsokuzinzwisisa kuti akagadzirwa papi nani nguvai in terms of kuti utano vari kutevedzera here zvinofanira kuitwa. So idambudziko, but at the same time vanhu vanofanira kunge vane mafirst mask. Chandingatokurudzira ndechekuti kana munhu uchida mask and usingakwanisi kutenga dziri kuno kuvanhu vari certified, bheta kutongoshandisa mucheka kumba. Kana uri wako waunoziva, wacha woshandisa, wacha woshandisa.
Kana iri face mask yangu ndinogona kuiwacha ndichishandisa hangu inini mwiridzo wayo nguva dzese here?
Yes, Mr. Wande, munokwanisa kuishandisa. Chainodiwa ndechekuti ngaiwachwe nesipo, ichene, iomeswe. Kana yaomeswa woipfeka futi. Izvozvo hazvina kushata, zvinokwanisa kuitika.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Munyori mukuru mubato reMDC Alliance vaCharlton Wende vanoti mapurisa nezuro akamboda kuvabvisa pamahofisi avo nechisimba, asi zvikatadza sezvo vainge vasina tsamba inovapa mvumo yekuita izvi. Mapurisa aya akati ainge atumwa nechikwata chiri kutungamirwa naamai Dokozani Kupe navaDouglas Monzora. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWende.
Ndadanwa nevakomana vanochengeta mudhuri wedu, vakomana vedu vesecurity, vachinditaurira kuti pane vakomana gumi vauya nemapurisa vachiti vatumwa navaMonzora vakambenge vari memba yemusangano wedu, vachiti vauya kuti vazotora mudhuri wedu kuti vape mai Dokozani Kupe. So ndamhanyapo ndikanokwanisa kutaura nemapurisa ndikavaonesa kuti aiwaka hamugone kuti muuye kuzotora building nechisimba, because isu MDC inotungamirwa navachamisa ndisu ari dze building. Tine matitle deeds, tine occupation, tine possession. So zvinhu zvitatu izvozvezvi hazvigone kuti paite kana court iri muZimbabwe kana kupi inogona kuti ititorere building. So vadzwisisa nyaya iyi mapurisa acho ndokubva vaenda zvavo.
Vanga vaine mapepa akaita sei chaizvo avanga achida kushandisa kutora maofisa?
Chandishamisa ndechekuti vanhu vese ivava vavauya vatumwa naMonzora, nehurumende yatuma mapurisa nemarori yavatuma navo vachishandisa dhiziri rehurumende, vanga vasina kana bepa rine musoro. Bepa ravainaro icourt order yeSupreme Court yakange yakapiwa nguva yeCovid, yakavhurwa pakaitwa nyaya dzeCovid, inotaura nenyaya dzeMDC yaKupe, haitauri nenyaya yeMDC Alliance. MRT House
building iri kuonewa ne MDC Alliance. Tiripo zviripa murawo, tiripo zvine mutemo, zvine mapepa. So havana mapepa, nguva ine mapepa ekare e Supreme Court judgment, asi ne building. Building is owned privately in the chance kwa nevanhu MDC. But unongoziva kuti vanhu veZANU PF ava vanhu vasikapererwe nemazano. But tiripo, chatinoda kuzivisa mamembers edu ndechekuti hakuna munhu achatora harvest house. Kana tichinzi tichafira pa building, tichafira pa building inonzi harvest house, yatakasirwa nababa Tsvangirai. Hatigone kuti tisarande party, hatigone kuti tisarande building, hatigone kuti tisarande shanduko iri kudiwa nemaZimbabweans. Ndo zvatava taurira izvo mapurisa.
Ko zvavanga vachitiwo vamonzora vari kuda mabhuku emari kuti vaite gadziriro yeCongress, zviri kufamba sei?
Vanogoda mabhuku eMDC Alliance kuti mamembers eMDC Alliance here. Vanamonzora havachisiri vanhu veMDC Alliance. Chatinoda kuti vanhu vese vazive ndechekuti kutanga kwegore rino, after takaita musangano wedu weNational Council, takazivisa Zimbabwe yese kuti isu tichange tiri the first opposition party kuendesa mabhuku edu ese kuma external auditors kuti vaongorore kuti mari dzakashanda sei. Sekutara kwandiri kuita iko kuku, mabhuku edu ese ane ma external auditors.
Saka vanopedza rini kudorongodza mabhuku aya?
Ndanganditaura nawo nhasi, report yacho yave pedyo nekuti ichipera. Kana yapera tichazvisa kuvanhu, vanhu voona kuti mari dzakashanda sei. Hakuna opposition party yati yamboendesa magwaro ayo kuma auditors. Uyu ndo utungamiriri wavachamisa. Pavakaita president vakati ayo toda kuti mari yose yatinoshandisa yehurumende inge ichienda kuma auditors. Ini semunyori mukuru ndo chinhu chandakatanga kuti ndiite pandakapinda muoffice. So mabhuku edu ese ari kuma auditors. Ma auditors acho ivo ndo vachauya vazosanangura kuti mari yedu ese ya 2019 yakafamba sei. So izvo hazvina nyaya yakanyanya. But vana monzora ngavamirire semunhu wese, because vanhu veruzhinji takuvatora sema taxpayers, because havasi mamembers edu echi MDC.
Munyori mukuru mubato reMDC Alliance vaCharlto Nwende vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuru yechitungwiza inonzi yambomisa basa mukoti vanove ndivo mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza Municipal Workers Union, uye vari mutevedzeri wasachigaro wekomiti yevashandi kana kuti Workers Committee, Sister Shingirai Tsvangirai. Sister Tsvangirai vanonzi vari kupomerwa mhosva nhatu dzine chekuita nekuramwa mabasa kuri kuitwa nevashandi vekanzuru vanosanganisira vana mukoti, avo vanonzi vari kuda kubhadharwa mari dzeCOVID-19 allowance. Vakafanobata chigaro chamabharani wekanzuro yechitungwiza Dr. Tondirai Kasu vachaenda kuStudio 7 kuti Sister Tsvangirai vambomiswa basa uye kuti patove neurongwa hwekuti varangwe. Mutungamiri wesangano rechitungwiza Municipal Workers Union, Reverend Ephraim Katsina, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vakachamadzwa zvikuru nedanho ratorwa nekanzuro iri sezvo vari kuona sekuchiridzira vashandi.
Nhasi tanga takaronga kuti tinokwanisa kusangana nemacity fathers, zvikuru meya nemao macancellors, tichida kuona kuti ivo vari kuti kudiwo nekudzingwa basa kwakaitwa muzvare Tsvangirai. Asi ndinourombo kuti hatina kukwanisa kubatana meya nekuda kwemabasa vanga vari occupied zvakanyanya. Asi ticharamba chitisa effort kutionana navo, tione kuti nyaya ingagadziriswe sei nekukurumbidza, nekuti haizi nyaya diki bodo, nekuti tinoona kuti pane victimization iriko munyika izvozvi. Manese hurumende chaiwo ari kurangwa mabasawo zvakare, achitaurawo kuti upenyu hwavo huri panjodzi. Saka nokudaro, kana munhu mumwe chete panyika yose nemukanzuru mose ari yaonangwa ari ega, zvinoreva kuti vane chinangwa namadam Tsvangirai chisina kutanga nhasi asi kuti tsvagara chiripo chekuti vanoti vamai Tsvangirai vanotaurisa kwazvo kana tiri muworks council vachimirira vashandi izvo ibasa ravo uye kuti marights avo ekunge vachitaura vakamirira vashandi nekuti havasi kuita zvekubirira asi kuti vari kuita zvinhu zviri pamutemo welabor act chapter 2801 saka nokudaro tinoona kuti pane victimization iripo taramba tichiisa effort yekuti tigone kutaura nameya pamwe chete mamakandlers toone kuti vari kutiwo kudii vari masit fathers edu kuti vangagadzirise nyaya iyi sei
zvikonzero zvipi zvaziviswa nekanzuru zvaita kuti muzvare Tsvangirai vamiswe basa tinonzwa kuti vasvitswa tsamba yacho yekumiswa basa
yekutanga vamupa macharge anokona kuita matatu yekutanga yacho vari kuti disobedience haana kuteerera patakamuti annual report yekuti vanhu vakanga vachishanda here kana kuti kwete of which report iyoyo yakanga yakanyorwa neunion ichivapa urongo hwokuti mahealth workers ari pasit-in yechipiri yacho vanga vachitaurawo nezvekuti kusari kupulaya kwaakaita tsamba yakanyorerwa yekutanga yekuti ape report zvoratidza kuti akatyora zviri mucontract yake nekuti contract yake inenge ichiti anofanira kuteerera zvaanenge anzi aite yechitatu yacho ndo yavari kuti tiri kukuchaja nemhosva yekuti wasvibisa zita rekanzuro asi iye haana kana shoko raakataura asi ari kunzi akasvibisa council saka ndo macharges matatu avari kumupa hatiri kuona kuti haana kana musoro hakuna kana imwe chete nemusoro nokudaro isu hatisi kufadzwa nazvo ndosaka tiri kuda kuona masit fathers
saka ivo muzvare Tsvangirai vambomiswa basa kwenguva yakareba zvakadii
code of conduct repakambani rinotaura iro kuti vanopiwa 14 days kuti vapedze nyaya yavo yamuzvare Tsvangirai saka pa-14 days apo ndopatiri kutarisa kuti any day ndopaanoshedzwa kuboard of inquiry kuti atongwe asi isuwo zvakare takaitawo tsvakiridzo ndokubva taona kuti tinogonawo zvakare kuramba tichipressuriza iwo macity fathers nekuti nyaya yakadai inoembarasa council nemhaka yekuti haizi nyaya yekuti inganzi munhu angatotongwa kutoudzwa kuboard of inquiry nenyaya yekuti mumwe munhu mumwe chete ane agenda yake against muzvare Tsvangirai yabvira kare saka tatoda kutaura nemacit fathers kuti vagadzirise nyaya idzi sati dzatomboenda kuboard kwacho kuboard of inquiry nekuti ikaenda kuboard of inquiry zvinoembarasa council zvakanyanyisa
vashandi vekanzuru yechitungwiza vachiri kuenderera mberi here nekuramwa mabasa kana kuti vadzokera pamabasa avo vakatsina
tanzwa patanga tiri muexecutive meeting nhasi mangwanani kuti kune vanhu vanga vatumwa nekanzuru kuti vapinde muvashandi vachivatyisidzira nokuvanetsa zvikuru saka nokudaro kune vamwe vanzwa kutya nevamwewo varamba vakati haakwete kusvikira zvanaka hatisi kuzotanga kushanda ticharamba takagara kusvikira kanzuru yatiudza kuti pp yedu iri kupi yatiudza kuti maallowances edu ari kupi vatipa mari dzamabhazi vatipa mari dzekudya kudzimba dzedu nekuti hatirambe tichifira mahara vamwe vanhu vacho vachirarama nesu saka ndinoti vashandi vazhinji kumakiriniki kunyanya vachakagara
avo vange vari mutungamiri wechitungwiza Municipal Workers Union Reverend Ephraim Katsina vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Financial Gazette rinoti vanhu muZimbabwe vanofanira kusunga dzibate mushure mekubvuma kwakaitwa negurukota rinoona nezvemari vamutori Ncube kuInternational Monetary Fund kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe Newsday rine nyaya inoti vaimbova gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaWalter Mzembi nemutevedzeri wavo vaGodfrey Gandawa vabuda mubato ravo rePeople's Party Chronicle rinoti varume vaviri Mhlalisa Nyati wekuColdry Park anotakura zvinhu pakati peZimbabwe nedzimwe nyika naKumbulani Ndlovu wekuPenwith Court muBulawayo vakasungwa maererano nekupiwa kwakaitwa zvinhu padipo yeZimbabwe Revenue Authority muBulawayo nemusi wechipiri. Herald rinoti Registrar General vaClement Masango varara muchitokisi kwezuva rechipiri mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Yave nguva yenyu vachereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo, what is it, guys? Ndabatikana nemashoko anotaurwa nababao veZANPF vanotaura mazwi ekuti takagadzirira hondo. Vada kuita nani hondo iyi? Vachatipa pfungwa dzatisina. WeZimbabwe tatambura zvakanyanyisisa, vasafunga kuti kubuda munyika kwatinoita tichinda kune dzimwe nyika. Vakauraya nyika, vakapuwa nyika naSmith, nyika iyoyo ichipolishwa iyo. Handiti ivo vakatora vakaponda ponda nyika iyo. Vakunyebera kuti hei masankisheni, masankisheni. Puruvhaika kuti masankisheni acho ari kubata apa neapa, hapana. Asi kutaura kuti hei masankisheni, mai masankisheni ari kubata pati. Chapedzisiro tapindawo musango sezvamakaita izvozvo. Totorawo nyika iyoyo kwamuri. Takawandisa kudarika zvimasoja zvenyu zvamuri kutaura izvo. Hazvina kana nebasa rese zvimasoja zvamuri kuvimba nazvo. Tichapedzisira tapindawo musango imomo. Sekutaura kwamuri kuita kuganza kuti hanzi takatogadzirira. Takagadzirira, makagadzirira chii chamunoti makagadzirira? Hatina basa neMDC, but tiri vanhu veZimbabwe vari kurwadziwa nezvamuri kuita vanhu veZANPF. Munotaura mazwi anorwadza kudaro sei kubaba ivi?
Makadi mushamariri weStudio 7. Hai, ndabatikana nezvataura naCharumbira. Charumbira ngaagoziye zvokutaura. Indava yachida kuzviita munhu. Yada kuzviita iyega ndiye munhu pano angu. Anotaura kuti hondo ipi anotaura. Chaimisi akatora chigaro nemasimba, yakati munangagwa ndiye akatora chigaro nemasimba. Dena kuti nzwa iyi. Onyari keseko nezambifa. Ndabatikana zvodai anga ari padhuze nenika.
Makadi vatereri vose veStudio 7 nevashamarari Zita ndimafuri akureva. Mashoko angu ndinoti kuna vachamisa. Wateya mari vamurutsva hachachikusviba. Apa ngatichitoitai plan B. Plan A itavana kuti haa iri kuita sokuti gozhegwei. Ngatipinde paplan B tisapedza nguva.
Makadiko mukoma tanonoka wande nevamwe vese paStudio 7 apo. Toda kungotaurawo pamusoro pevarume vaviri vanga vachipikisana varume veZANU neMDC uyu. Uyu murume weZANU anoti zviripo mauponi ese hondo muZimbabwe. Vanofunga kuti hondo vakaimirira masoja anovamirira. Masoja atori nenzara varume, atombokudii. Mukangoda kuti mutange zvehondo muchasara muchiibata mega imi vanhu veZANU, masoja akujamukirai.
PaStudio 7 masoya sei apo? Haimutana muruti pakimba paSouth Africa apo. ZANPF isatora vana veZimbabwe tangu vasingazivi kana vasingapusi, vakapusa too much. Tiri kuzviziva netiri kuzviona kuti ndiyo yakaisa ruoko panhau iri kunetsa mukati meMDC Alliance. Nekuti iwo mudhenda ndewezanpf. Anodzinga munhu weMDC Alliance sei nekuda kwemunhu weMDCT atumira mashoko aisenda meseji yake dzina basa rese. Vanhu vezanpf tiri kuaziva unhu hwavo. Vari kutya mukomana anonzichamisa, varida kuzama nepese pavanogona. MDC chero ikabvisa zita rekuti MDC Alliance kana tavakatora ani, isiri kufamba naChamisa ende chaimira naChamisa. Chamisa ndiye purezidendi yevanhu. Zvese zvavangaita izvo kupedza nguva naMunangagwa ava. Nauyo ari kubva kutaura mai manje apo weZANPF uyu, hondo yatora ndiwo atanga nehondo. Vana veZimbabwe zvakuda kuti mumwe nemumwe achimuke, zvakuda kutosvinga ZANPF pachigaro iyi. Tanoita nayo.
Ndoda kungotaurawo zvangu pataurwa nevaningiri nava veZANPF vari kuti tine zvombo zvakawanda watibaya muzizi kwegona mutanga. Vanhu vari kukanganwa kuti mauto avo ari kutemba navo havadi.
saka hondo yari kudai vari kuzvinyepera vanhu vezanupiefu. Isusu vechidiki titori redi pazvinhu izvozvo, nge vakatokungoona chete nyika ndoti pasombo tiri willing kupinda musango. Ende iwo madhara chaya anongopandukirwa nechidiki ari kufungudza kuti vanhu ari kuvada, kuti hapana munhu masoja wavo, hapana ari kuvada.
Makadii pastudio 7 ndonzi Dhuve ndobva kugokwe kuchitekete. Asi ndoda kumbobvunza hurumende kuti dai agona kutibatsira mairira nekuti munhu atomboti ada kuenda kumusha osvika zvogadzikwa pabhodha kwamazuva akawanda sevakadzi vari vakabva kuBotswana. Dai hurumende yagona kuita chimbi chimbi, munhu agona kuita kana 8 days kana 4 days agona kudarika aende kumusha, nekuti chishuvo chake chiri kupa kuenda kumusha. Saka hurumende ngaitibatsirewo ipapo nemadhokotera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatukirira zvakadzama vaimbove mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vachishandisa mazwi atisingakwanise kutaura vachiti hurumende yavaObama yange iri yezvituta zvakaedza kusvibisa zita ravo, vachipomera vaimbove chipangamazano chavaTrump vaMichael Flynn avo vakabvuma mudare redzimhosva nyaya dzavakange vachipomerwa. VaTrump vatukirira vaObama mushure mekunge bazi ravo rinoona nezvemitemo reJustice Department raudza dare redzimhosva kuti rave kuregera kuenderera mberi mukuchuchusa nyaya yavaFlynn. VaTrump vati vaFlynn munhu kwaye asina mhosva yaakapara, vachiti vaObama nehurumende yavo vakange vachiedza kukanda zvipingamupenyu munzira yavaTrump kuti vatadze kuita basa ravo. VaTrump vapopotazve vachiti ongororo yakaitwa nemuchuchusi mukuru vaRobert Mueller inonyadzisa sezvo dzakange dziri nhema dzega dzega, vachiti zvakaitwa izvi kutengesa nyika. Muna zvita 2017 vaFlynn vakabvuma mhosva yavo, vakawanikwa vaine mhosva yekunyepera mapurisa eFBI uye vakatanga kushanda pamwe chete nemuchuchusi mukuru vaRobert Mueller. Nguva yese iyi vaFlynn vange vakamirira kupihwa mutongo wavo, asi bazi rinoona nezvemitemo rakashamisa vazhinji parakazivisa nezuro kuti rave kuregera kuenda mberi nenyaya yavaFlynn. Dreams kambo kanobva kuna Innocent Usiwegota. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vana chiremba vanoshora hurumende mukukurudzira vanhu kuti vachekecheke maface mask avashandisa vasati vaarasa, vachiti maface mask hapandi kubatwa zvachose. Chikwata chinotungamirwa naamai Tokozani Kupe chinoedza, asi chichitadza kutora Morgan Zangrai House muHarare. kanzuru yechitungwiza yambomisa basa mukoti anove mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza Municipal Workers Union. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika tisenda ba ku VOA.